mumashoko avari kuburitsa paterevhizheni nemumapepanhau venasa vari kukurudzira kuti makambani ose ari munyika ave anyoresa kukambani iyi. Venasa vanotiwo makambani ose ange achibata mari yepenjeni inofanirwa kubatwa pamihuro yevashandi asi asingaendese mari iyi kunasa sezvinofanirwa anofanirwa kugadzirisa nyaya iyi nekukasika. Mukuru wesangano reCommercial Workers Union of Zimbabwe uye variwo zvekare munyori wekomiti yevanhukadzi musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU amai Barbara Tanyanyiwa vanoti zvakakosha kuti makambani aendese mari yaanobata kuvashandi kunasa sezvo mari iyi iri iyo inofanirwa kuzobatsira vashandi ava kana vave pamudyandigere.
NASA is organization inochengetedza mari dzevashandi kana vachinge vakuenda kumudyandigere yatinoti pension kana kuti kana vachinge vakwara kumabasa. Saka zvakakosha zvikuru nekuti mushandi kana achinge aenda kupension anotarisirwa kuti upenyu hwake hurambe huchienderera mberi, pasawe nekuti zvinhu zvachinja nekuti hachashandi asi anofanira kuramba achingoenderera mberi achiwana muhoro wake.
Kune mashoko anombobuda dzimwe nguva munhau emamwe makambani anenge achinzi aendese mari yaanobatira vashandi kunasa. Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vaselani Jabangwe vanobvumawo kuti zvakakosha kuti vemakambani vaendese mari kunasa vachiti kana makambani madiki akakwanisa kunyoresa nenasa sezvinodiwa pamutemo zvinobatsirawo kusimudzira upfumi hwenyika. Vajabangwe vanotiwo makambani akawanda ange achinetseka nekuendesa mari kunasa sezvinofanirwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika vachiti vanotarisira kuti izvi zvave kuzogadzirika.
Hongu pane makambani mamwewo angagara registered angasikwanisa kubhadhara mari dzenasa kunasa ikoko, asi zvimwe zvezvikwere zvine makambani zvachiratidzo izvo kunetsa kwaachi kuroita zvinhu munyika kusva kunetsa kwavachiita zvinhu kumakambani. Asi tine tariro yekuti zvinhu pazvinenge zvichisumuka zvichimburwa tichawanikwa tichakwanisa kuwanikuona isusu makambani iwayo oita sei osimudzira achiisa zvaari kuita achikwanisa kubhadhara zvikwere zvayo ari zvinenge zvakafanana naichi nemari iyoyenasa.
Pave nenguva yakareba vamwe vashandirwi kana kuti vemakambani vachichema nerekuti mari yemihoro inotambirwa nevashandi munyika iri pamusoro zvikuru zvekuti ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvinoita kuti makambani akawanda atadze kunyatsoshanda nemazvo. Asi amai Tanyanyiwa vanopikisana nemaonero aya vachiti vashandi vakawanda munyika vanonhonga svosve nemuromo nekuti vanowana mari isingavakwanire zvachose.
Mari dzakara dzinototambirwa nevashandi ishomesa, hadzitosviki pane iye yatinoiti poverty datum line inova iyo iri pa$507. Ezvinezvi vashandi vakawanda vanoka vachihora mari shoma shoma kuma$200 minimum, vamwe vari kuhora $150. Saka kuti zvinzi mari idzi dzakawandisa handibvumirani nazvo, ende handidzo mari dzinoita kuti vakundikane kubhadhara NASA nekuti NASA inongotorwa pamuhoro wemunhu 6% muhoro wemunhu iye chake employer chaanosungirwa kuita. Kana achinge aibvisa pamuhoro mari iyi employer anofanirwa kuendesa kunasa chete chete.
Mutungamiri wesangano reZCTU vaPeter Mtasa vanotsinirawo vachiti chimwe chezvikonzero zvinoita kuti makambani emunyika atatarike inyaya yekuti vamwe vakuru vakuru vemakambani aya vanopiwa mari yemihoro ine mumvuri asi vashandi vachipiwa shomanana.
Zvinoita kuti zvizvi mabhizimusi aomerwe nokuda kwemigove yavashandi ndechekuti vashoma vanotungamira mabhizimusi ndivo vanotambira mari dzakanyanya kuwanda nezvimwewo zvavanopanana kuti vagare zvakanaka. Saka kubhadhara mari yenasa zvingaite kuti mabhizimusi atambudzike. Paongororo dzinoitwa gore negore roga roga nevemabhizimusi zvinoonesa kuti migove yevashandi haizi iyo iri kutadzisa mabhizimusi kubudirira. Zvimwewo zvakaita sekudhura kwezvikwereti, mishina yave mitsaru, kuparara kwaita migwagwa, kudhura kwemvura nemagesi nekudhurawo kwemafuta ekufambisa dzimotikari ndizvo zviri kunyanya kukanganisa mabhizimusi uye neuori hwatekeshera munyika.
VaMtasa vanotiwo ivo venasa pachavo vanofanirwa kubata mari yevashandi zvakanaka kuitira kuti isatsakatike vashandi vanenge vayo pamudyandigere vachizoona nhamo.
Pari NASA raingo taru wane gurukota uru mende ya ingeri ministry inoona nezve NASA. Mutemo we NASA uripo hauna kugadzirika zvakanaka kuti vashandi neve mabhizimusi vanobhadhara kunasa vagone kutara gwara renasa. Kazhinji zhinji mari dzairasika nokuda kwekuti hurumende yaiudza NASA zvekuita.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune NASA panyaya iyi. Makambani emunyika ari kupiwa kusvika musi wa28 kukadzi kuti ave agadzirisa zvekunyoresa neNASA pamwe nekuona kuti mari dzose dzinofanirwa kuendeswa kukambani iyi dzaendeswa sezvinofanirwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.